Baba Munangagwa vakagara vachingori munhaurwa nemhuri yavatsvangirai kubva pavanga vachiri murwere and pavakazoshaya nezuro kumafaisi mhuri yekatsvangirai yakabva yaudza yatumira shoko kuna purezidendi kuti ndo dambudziko ranga ravapinda izvi. Saka pamashoko avanhasi ekukumbura mhuri izvi vaburitsa pfungwa yekuti vatsvangirai vatange vari munhu anorangarirwa nenyika yose semurwi we tingati pachirungu democracy, free and credible elections kubvira sarudzo dzine nduramo izvo dzatinoziva kuti vatsvangirai vagara vachingotaura nezvadzo asi zvakare chirukudzo rwavapuhwa navamunangagwa ndegwekuti iyo nyaya yekuti tiite sarudzo dzine nduramo inyaya huru yekuti takatarisana nesarudzo dzemuna 2018 dzatinofungira kuti dzichapinda mumwedzi wajulai. Saka vane tarisiro yekuti ndirwo rukudzo rwatogona kupa kuna Mushakabvu kuitira kuti donzo rake rakanga achirwira ari munyaya dzematongerwo enyika rizadziswe nokuita kwedu zvese sevatungamiri venyika pamwe chete sevatungamiri vemapato. Saka ichi chitidzo chaitwa navamunangagwa semucherechedzo kuupenyu hwavatsvangirai uyezve sekutokuchema mumwe wavo munyaya dzematongerwo enyika. Zvakare vataura ivo kuti mukuradzika vatsvangirai hurumende icharamba ichibatsira sekubatsira kwayanga ichiita pakubhadhara mabhiru zvavanga vachiita pakurapa kwavo. Hatisakanganwe kuti vatsvangirai vakambenge vari prime minister wenyika ino zvichireva kuti nyangwe zvavo vanga vaine vachiita politics dzakasiyana nedzebato rinotonga hapana anogona kudzima mucherechedzo wekuti anga ave mukuru wenyika ino yatinoti yanational part of the national leadership.
Ko ivo vamunangagwa vane urongwa here hwekuenda kunobata maoko kumba kwavatsvangirai uku?
Pachivanhu chedu nhamo ikange yawira mudunhu inhamo yawirira munhu wese ende mutumbo wemurwere handifungi kuti wati wapinda munyika. Saka tangomirira kuzwa kune mhuri kuti tizive kuti vanenge vapinda munyika nguva ipi uye vasungunuka zvakadini kuitira kuti vakwanise kugashira ukuru hwenyika kuitira kuti vakumburewo maererano nechivanhu chedu. Zvakare pandichitaura ndakazvimirirawo zvangu ini ndisekuru paukama saka ndarasikirwa nasekuru vangu vambai zvakanaka save.